Dambo dzigore kushaya kudya nemhuri dzavo chimwe chezvinhu zviri kuita kuti urongwa hwekuti vanhu vagare mudzimba dzavo husabudirire zvakanaka munzvimbo dzakawanda kuno kumashonaland west. Mumwe mugari wepabhutu pedyo nechinoi akatarisana nedambudziko iri vasimon katere vanoti vari kutevedza mutemo wekugara mumba asi nyaya yenzara ndiyo yava kuvaburisa panze vachinotsvaga zvekudya izvo vanoti zvinovapa mukana wekubata chirwere ichi sezvo vachisangana nevanhu vakawanda apo vanenge vachitsvaka chikafu.
Matini tinongotsvakatsvaka zvimabasa kuti tikwanise kuwana kokudya pasaka sautotituma vemanyuwe tinosangana navawanda tiwane kuwana chikafu.
Mumwe mugari wepabhutu pakare vakizito Mugabe vanoti vari kutevedzera zvakakurudzirwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti vanhu vagare mudzimba dzavo asi havasi kunyatsoita izvi nemazvo.
Zvandakanzwisisa inyaya yekugeza maoko nemvura inesipiti after pamaseconds mana 20 seconds chigeza maoko kwozoita distance inge muchifamba kana kuti makamira sezvazvakaita ichi togara tiri 3 kwete 4-5 zvichienda kudei tokumbotrai hatizogoni 100% asi tinombotrai.
Ambuya ana Tembo avo vaipona nekutenga nekutengesa zvinhu muvanhu vanoti pavakanzwa nezvecoronavirus vaifungidzira kuti nyaya yechirwere ichi ichakurumidza kupfuura. Ambuya Tembo vanoti zvave kuvaomera sezvo vasina mari yekutenga sauti, mafuta nekugaisa nekuti hapana zvavari kuita zvinovawanisa mari munguva ino apo vanhu vakawanda vari kugara vari mudzimba dzavo vachityira kubata chirwere ichi.
Saka zvino zvimwe izvozvo zvoka vanhu vaifungidzira kuti adhavanu zvino izvo idambi zvichaterera apo asi vanhu vazotoona zvino izvi zvaasiriasi nzara ichituwa yekuti munhu hausakwanisi kuzviparira kuti uwane chikafu chekupa mhuri inoyo dambudziko iro marangu rini hapana chibage marangu takarini tanga takutonongodza kukunanikidza pazuva ngezvezvi taita kare kanenge zvikunanikidza pazuva uchidini uchigaisa haungambosvika nenzara marangu akotenga kushopushupa husaita asi chibage chacho chii kuti utenge muriwo utengese utore mari yacho usake kutiyamira pachigayo mari yacho mwanangu manje yekuti uite izvozvo kwozvinezvi isusu tiri nzvimbo dzinezvi zvakatoma.
Mumwe mugari wepaWitches Farm pedyo neBhangeti amai Emilda Kanyoka vanoti panguva yakaita seino hurumende inofanirwa kunge iine urongwa hwekupinda muvanhu ichivapa chikafu nekuti vanhu vakawanda havana chikafu mudzimba dzavo.
Yakavanzozvibatsirawo kumazuva anenge vachitangaya kuti basiwo nechikafu nokuti kana zvichidhaya muzimbabwe mumba munonakidza kugara une chikafu chavo kutedzera tiupiki amunenge zvigare muzimbabwe munozvechii.
Asi mumwe samusha vaJames Mano avo vanogara vari vasere pamba pavo vanoti vakatora matanho ekuti vasagare vakawanda mumba yekubikira sezvavaisiita chirwere checoronavirus chisati chagogodza pamusiwo wenyika.
Yakavanzozvibatsirawo kumazuva anenge vachitangaya kuti basiwo nechikafu nokuti kana zvichidhaya muzimbabwe mumba munonakidza kugara une chikafu chavo kutedzera tiupiki amunenge zvigare muzimbabwe munozvechii.
VaMishek Zera ava vanogara pashanguru pedyo nechinoi vanoti kurudziro yekusaungana inopesana zvikuru netsika nemagariro epachivanhu izvo zviri kuita kuti vamwe vatadze kusiyana netsika dzavo senzira yekuti vasapane chirwere ichi. VaZera vanoti chinhu chakaoma kudzinga hama neshamwari nevavakidzani kana vachinge vauya pamba pako.
Ukaonekwa uchifamba kana muri tu like kwandabva inini ukakomana vaitofudza munhu vari musaidi nehoti muri mubani vari 6 vakamhanyisa vada kutorowa but then the situation yekuti tiufudza munhu is common cause yekutozikana kuti tiufudza mumba wamana mombe dzinoita majana kana tinoungana tese senge zvakaita panapa tisisiaaisetup ende kuti titi isusu kwavari iyo yatiwo crowd takaita zvakaita but ndochidii imi mauyawo matoita crowd ndochokwadi chizere ichocho ava vauyawa vari kupfuurawo yatiwo crowd tine kaucha yatinonzati vanhu vashoma tese sometimes zvatine tiwee ndikuona kuti ti izvishuwa zvinoita zviri kudi zviri kuita wikandavhoa yangu fana neflu kana iri flu chaichaita zvinoreva kuti femili yese tatobata.
Vachitaura kutanga kwesvinhu rino muchinhoyi, gurukota rezvekuburitswa kwemashoko, amai Monica Mutsvangwa, vakati hapana munhu anofa nenzara sezvo rubatsiro rwechikafu rwuchawedzerwa munguva ino yekuvharwa kwenyika.
And chikafu charamba chipa vanhu, hakuna munhu anombohapana. This lockdown doesn't stop the getting out of food, especially mitigating hunger. It's not going to stop. If there's anything, it's going to be even increased. To make sure that nobody dies of hunger.
Asi vanhu vakaita saamai Panyoka vanoti hapana rubatsiro rwavari kuwana munguva yelockdown ino. Vagari vemumadhorobha vari kuchemawo kuti vanoda ruyamuro rwechikafu sezvo vasina kwavanowana mari yekutenga zvekudya. Izvi zviri kusiya vanhu vakawanda vachida ruyamuro rwechikafu kudarika apo nyika isati yavharwa kwemasvondo matatu. Sangano reWorld Food Program rinoti vanhu vanosvika mamiriyoni masere vanoda rubatsiro rwechikafu muZimbabwe kusvika nyika yawana gohwo rakanaka gore rino. Zimbabwe yapinda muzuva rechitanhatu yakavharwa senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere checoronavhairas icho chabata vanhu vapfumbamwe, mumwe wacho Zororo Makamba akashaya muHarare mwedzi wapera. Pasi rose vanhu vanodarika miriyoni imwe chete nezviuru zana nemakumi matatu vabatwa nechirwere ichi uye vanhu vanosvika zviuru makumi matanhatu vafa necoronavhairas iyo yakatanga kuChina gore rapera. Ndakamirira Studio 7 muchinhoyi, ndini Nunurai Jena.